Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence. Rimwe zvebato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvemaindastiri chete senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapona musarudzo dzaitwa mudare reparamende dzekuti vanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence, zvichitevera kukundikana kwevanopikisa ava kuwana mavhoti akawanda. Dare reparamende muSouth Africa ravhota nhasi panyaya yekuti vaZuma voramba vari pachigaro here, zvichitevera nyaya yakasimudzwa nevanopikisa yekuti havachina chivimbo neutungamiri hwavo. Nengo dzeparamende kubva kumapato ose anopikisa dzabatana pamwe chete mukupikisana nenengo dzebato riri kutonga reANC rinove zvakare bato ravaZuma mukuvhota kwaitwa muchivande. Mukuziya nezvenyaya iyi, mutoro wedu wenhau Tanonoka Hwande weStudio 7 aita hurukuro naDr. Ricky Mukonza, vanove senior lecturer paTswane University of Technology muSouth Africa, kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yevote of no confidence kwandiri ino ndiratidza kuti South Africa inyika yati budirirei panyaya yekugona kuzvitonga.
VaZuma savamugabe vane majority muparliament, asi poitwa secret ballot, chii chakanganisikapa?
Secret ballot kuuya musure mekunge pari kutaurwa nyaya yekuti pane vasiri kuwirira navaZuma vari kutyisidzirwa nenzira dzakawanda-wanda. Vamwe vari kutotyisidzirwa nerufu chairwo. Saka secret ballot yauya senzira yekuti kutyisidzirana ikoko kushaye basa.
Ko, zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa andione zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa, iyo parliament yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa neyatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament, uye ZANU-PF yakapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka maMPs anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Chatingatarisira chinyi mukudyidzana neSouth Africa, uye zvinoreva chinyi kana vaZuma vachiramba vachinyombewa-nyombewa kudai, kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya kozvino? Saka chinzvimbo chavaZuma hachina kutora here rimwe simba ravanga achifanira kuva naro mukudyidzana nedzimwe nyika?
zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsiguro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muPretoria, South Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria makare naTanonoka Wande weStudio 7. Rimwe zvebato idzva rezvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP raparurwa muHarare nhasi, mutungamiri waro waNqabuto Mabena vachiti bato ravo richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. VaMabena vatiwo bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzegore rinouya sezvo pasina chitsvene chavanotarisira kuti dzingaburitse sezvo mitemo inobata sarudzo isati yavandudzwa. VaMabena vaimbove nhengwe yebato reMDCT kubva parakaumbwa muna 1999. Pave nekutyirwa kuti mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekukurudzira kuti minda yenzimbe kubva kukambani yeTongat Hewlett kuchiredzi itorwe anogona kukonzera dambudziko rekushomeka kweshuga munyika uyewo kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevechidiki wakaitwa kuchinoi masondo maviri adarika, amai Mugabe wakakumbira murume wavo Robert Mugabe, vanova zvemutungamiriri wenyika, kuti madzimai emusangano weZANPF vabvumidzwe kutora minda inorimwa nzimbe kubva kukambani yeTongat Hewlett iri kuchiredzi mudunhu reMasvingo. Vashandi vazhinji vakamborasikirwa nemabasa apo vatsigiri veZANPF vakatora minda yekambani iyi pakatanga chirongwa chekugoverwa patsva kweminda. Varimi atso vakapiwa minda vanonzi vari kukundikana kubhadhara vashandi mari dzemihoro, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vazhinji vasiye mabasa uye vatange kutambura. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake anoti vave kutya kurasikirwa nemabasa avo mhuri dzavo dzigozotambura.
Hakutya kuripo nekuti mabasa edu papa toziva kuti achapera sezvo vakambozviita pavakambotora vanhu vamwe vakadzingwa mabasa, saizvozvi tototyira kuti vakatora toshava kuti mhuri dzedu dzichaenda sei kuchikoro plus ndo patiri kuraramira. Saka zvakatooma, hatitombozivi kuti tichaita sei kana kuti takamira papi ipapo.
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa vanoyambira amai Mugabe kuti vasatore minda iyi nekuti vanozosiya zviuru zvevashandi zvisisina mabasa.
Shungurudzika zvakanyanyisa munyika muno nokuti tinoona kuti vanonzi vatungamiri vapinda njodzi yekuparadza nyika. Saka tiri kunzwa kuti mashoko aya atotanga kuti vene vekambani vavhunduke. Saka zvinokonzera kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa, zvokonzera zvekuti nyika ishayiwe mari yekunze inowandoye tiri kutsvaka. Saka tiri kuzvitsoropodza zvakanyanyisa tichikurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvinhu zvakadai izvi dai tati tose kamwe chete kwete zvisati paradzire nyika takatarisa.
Vamutasa vaenderera mberi vachiti bato reZANPF rakavimbisa kugadzira mabasa anosvika mamiriyoni maviri, asi zvave kuratidza kuti rakakundikana nekudaro hafaniri kuparadza mabasa mashomo asara munyika. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti amai Mugabe nevamwe vavo vakabvumidzwa kutora minda yenzimbe kuchiredzi netriangle zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo kutengeswa kweshuga kunze kwenyika kuchipa nyika mari yekunze. Vamandivenga Matutu, nyanzvi yezveupfumi vachishanda vakazvimirira, vanoti kugadzirwa kweshuga munyika kuchadzikira zvikuru nenyaya iyi.
Rangu ndeyekuti kutorwa kweminda neWomen's League haisi kutorwa ichipiwa vanhu vanenge vaonekwa kuti vanogona kurima here kuti production igoramba iripo sezvagara zvichiitika. Saka ndiri kutarisa kuti minda ichangotorwa sematorerwo akaitwa 2000 ekuti hatina kutarisa kuti watiri kupa ungava here ari murimi unozoumendera production kana kuingiriza kubva payatorerwa iri. Saka nokudaro ikonomi yedu inogona kuafektiwa sezvo vetongati uletu achiexporta shuga yavo kuindisa kuEuropean Union zvichiti pamari yekunze. Nekudaro pakange patorwa minda iyi zvinoreva kuti kurima kukadzikira pasi, export yedu inodzirawo, ekonomi yenyika yodzira, employment ichakatiwa sezvo vachange vachizouya nevanhu vavo vaviri vatatu, saka zvinokonzera ekonomi kuti idzire pasi izvozvo.
Kubva pakatanga chirongwa cheminda, kambani yetonga dhulet yakatorerwa mapurazi kugadzirwa kweshuga kwakaderera nezvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana. Kambani iyi gore rapera yakaudza vatori venhau kuti gore rino inotarisira kugadzira shuga shoma inoita matani zviuru mazana mana neanoraudzira, zvichienzaniswa nemamwe makore apo kambani iyi yaimbogadzira matani anopfuura zviuru mazana mapfumbamwe kana kusvika mumiriyoni. Gore rakapfuura kambani iyi yakaita profit yakadzikira yemadhora 2,3 miriyoni kubva pamadhora mamiriyoni mapfumbamwe mugore ra2015, zvikonzerwa nekutorwa kweminda nevatsigiri vezanupf muna 2015 kutriangle. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaArnold Batirai vanoti zviri kukurudzirwa naMike Grace kana ivo vakatorawo purazi zvinowedzera upfumi hwavo kubva kumazowe kusvika kumasvingo.
Zvinondotikatyamadza kuti mai Mugabe vanotora minda yenzimbe kuti vapei Women's League. Mai Mugabe vanoda kutora munda wenzimbe kuti vaikrize embaya yavo kubva kumazoo kwavakatanga vachiti vari kuchengeta mhuka kusvika iko zvino vatotora nedhamu. Saka pachatava kutotyira ndechekuti madhamu ose ekulowveld neminda vachapedzisira vatotora. Apa vanenge vachingoshandisa mazita evanhu vachiti tiri kuitira Women's League. Women's League haina chayakatora. Ngavagovane neWomen's League kumazowe ukoko paemba yavo yavakatora ikoko, nekuti ivo havasi kumbokonsidha zvinhu zvakawanda kuti vanhu vasara vashoma vari kushanda ukoko havasi kumbovatarisa kuti vachazoshandei. Mayouth hana mabasa, aritotsvakawo mabasa koko havasi kumbozvitarisa, nekuti ivo chavari kungofunga chete ndechekuti dai Bona naChikore vaenda kubasa. Ende minda iyo inotozopedzisira yapiwa vana vavo vanachatungana naRobert vatiri kunzwa nembiri yekumwa doro South Africa.
Muzvare Adelaide Chikunguru vanoona nezvekufambisa kwemashoko kutonga Hewlett varamba kutipa divi rekambani iyi panyaya iyi, kunyange vavo vakamboudza Studio 7 kuti inyore mibvunzo yayo itumire netsamba mbozha. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi kuti tinzwe kana vachitevedzera rukurudziro urwu. Yetonga kuti ine vashandi vanopfuura zviuru makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka Geological Survey remuAmerica rinoti kundengendeka kwepasi kune hudzamu hwe6.5 magnitude kwaitika nhasi mumakomo ari mudunhu reSichuan muChina. Hurumende yeChina yati vanhu vanoda kusvika zana vari kutyirwa kuti vanogona kunge vaurayiwa muchiitiko ichi, uyewo zviuru zvichityirwawo kuti zvinogona kunge zvakuwadzwa. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rinoti kuti vemabhizimusi vakwanise kukwereta mari zviri nyore nemutengo wakaderera, zvakakosha kuti paumbwe bhanga rakamirira zvido zvavo chete sezviri kune mamwe mapazi. Mashoko aya anouya apo vakawanda vari kugunun'una kuti mutengo wekukwereta mari kana kuti main interest rates anyanya kukwira muZimbabwe. Kana kuti interest rates anyanya kukwira muZimbabwe izvozvo pakuti kumutsiridza kana kutanga mabhizimusi kunetse. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vanoti kuumba banga rinotarisa zvido zvemaindustry chete kunobatsira mukumutsiridza makambani ari kutatarika.
Interest ichiri kucharjwa kumakambani atotari manufacturing sector ichiri kuradzwa kuti iri neche pamusoro. Zvinova izvo zvoradzwa nevemabhanga havasati vane vanotiwo confidence yakanyanya nemanufacturing sector. Hongu izvi zviri kubva zvo pakuti pamanonperforming loans akawanda vakanga vanawo panguva yapfuura akanga akabva kumanufacturing sector. Asi isusu tiri kuti zvavanofanira kuti vaite sevasenzeresu vanyatsonzwisisa masenzero atinoita kutoone kuti ndevapi vavanokwanisa kusenza navo ndevapi vavangatyire. Nekuti chiri kunetsa munomu chatiri kuona chimwe ndechekuti mabhanga ari munomu tine ratioti agribank rinova iro revarimi, kwozoita aya mabuilding societies nemacommercial banks, asi hatina bhangi ratinoti iro rakanangana neindastry ratingati industry bank.
Vajabangwe vatiwo mutengo wekwereta mari munyika wakakwira zvikuru, zvinopa kuti vemabhizimisi vaomerwe nezvinhu.
Tingati kupa makambani emanufacturing vakawanda vedu vachiriko kumatwo 15%, inova iyo yatinoti yakati wandei. Nekuti dzaiti tarisiro kuti dai yanga yadzika yaiuyawo kana kuma 7%, dzatunzi kuti pamwe dzinei vari kupiwa vekune vaya vari kuita zveinfrastructure vashoma.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti nyaya yekushayikwa kwemari yekubatsira makambani ndiyo yakavasunda kuti vaparure chirongwa chainzi Distressed Industries and Marginalized Areas Fund munguva yehurumende yemubatanidzwa. Gavhna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mukuedza kubatsira vemabhizimisi ava vakaparura chirongwa chekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanopiwa mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana pane zvavanenge vatengesa. Vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaLaxon Zembe vatendawo kuti mari yemutero pazvikwereti yakakura zvakanyanya. Ko, chii chiri kupa kuti mari iyi iuye nemutengo wakakura kudai? Hurumende inoti sezvo yakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira hakuna kumwe kwaingawane mari, uye inotiwo yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Asi veIMF neWorld Bank vanoti Zimbabwe yakakundikana kubhadhara mari yechikwereti. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti nenyaya yechikwereti chine Zimbabwe ichi vemabhizimisi vanoomerwa kana vokwereta mari kunze kwenyika.
Zimbabwe kwemakore akati yanga yagara ine chikwereti cheWorld Bank, IMF neAfrica Development Bank nemamwe mabhengi akasiyana-siyana sekuti European Bank, Investment Bank. Matambudziko zvaiunza ndekuti nyika painoenda kunotsvaga mari kunze kwenyika sekuti makambani emuno ainopuwa mari iyi yechidhura nekuti Zimbabwe yanga yenzi ine risk iri pamusoro. Saka tanga tisikukwanisa kunotsvaga mari kunze kwenyika zvakareruka. Pamusoro pezvo vatingati mainvestors vanonga yedava kuZimbabwe havakwanisi kusunuka kuya kuinvesta munyika nezvikwereti zvakawanda nekuti vane mukana wekuruza investment yavo.
Ko, kunyika dzakaita seSouth Africa zviri nyore here kukwereta mari? VaAlbert Mandizvidza, chizvarwa cheZimbabwe chine kambani inonzi Pickford Management kuSouth Africa, chinotsanangura.
Sezvo muchiziva kuti South Africa ichine reserve bank ichiri kushanda, saka reserve bank ine chokuita nemainterest rate. Sezvo iye ine yainoti marepo rates yainokweretesa mabhanga which is around 6.5, parizvino mabhanga ozokweretesawo neinonzi prime rate which is around 10.35 parizvino. Saka mabhizinesi anenge achida kukwereta mari mumabhanga makuru interest rate acho anenge achitangirawo pa 10.35 zvichienderana nekuti bhizinesi racho rine udzamu neuremera hwakadii. Saka mabhengi anotangirawo ipapo pa 10.35 wezirawo kana 1% kana ari mabhizinesi ari nani kana risiri bhizinesi riri nani rine risk yakakura rinogona kuzosvikawo kana kuma 12%. Asi mabhanga chaiwo interest rates avo anenge akanyanya kukwirira kumabhizinesi anenge ari kumatingangoti kuma 13-15% per annum.
Chikwereti chehurumende kumabhanga ari munyika chave kusvika pamabhiriyoni manomwe. Mabhizimisi munyika ave nenguva achitatarika zvapa kuti vanhu vakawanda vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kuratidzwa kwemabhuku pamusika mukuru wemabhuku muHarare kana kuti Book Fair kwakapera nemugoera wapera vanyori vachikurudzirana kuti vazvitsikisire mabhuku avo voga senzira yekutiza kubirwa mari dzinotengwa mabhuku. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvimwe zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kumisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti Paris uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Isu ndati tiri kutochema kuti makontrakts edu atinawo atakanyora kare haasi kuitwa honored nechikonzero chokuti wakangosaina ichidzi 10%. 10% yachona heuyi nokuti publisher bhuku rako raakaburitsa ari ngorichengeta asina kuriisa mustreet. Hakuna mabhukushopu ariko anotengesa mabhuku iri harisi kutengeswa, anomirira gore rarichaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pacontract izvozvo. Pavavinga ivo vakudhara ivo varipo ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprintiwa unongopiwa 10%. Munyori ana makore achinyora tozofunga bading writer kuti hauya uye zvino anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka nerakagomara anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani chazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vakuita rega publishing ivo vaya ndokuzvipedza, nokuti unenge wakudya zvishoma zvedipita rako. Kana uchingoenda nomavari imomo unongoenda muhondo idzi kuti dzatinzo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori Alois Agota uyo anoti hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati. Uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asipo, uye kuti azive kuti makopi akaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapapo pakuziva kuti bhuku rangu ratengeswa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti pairasi imhuka yanetsa, ende dambudziko repairasi harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika yese asati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndizvo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti pairasi haife yakapera kusvika poverty munyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvirapo kugadzirisa matambudziko ehurumende chaiwo. Nhamo iyo ikapera pairasi inopera.
Chiundura Moyo anotiwo dambudziko rehori kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepairasi vari kubata, asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora, akati wotora ukadhora akaundisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati, dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda acompromise kubva kuvanhu va from the chain, from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya. Panoda acompromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa neprize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisi kumbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Nandiri kutaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu. Now if you overcharge a book you find the street definitely. For example, makununwadzo muyaita $10 actually oenda mustreet urwana $5 urumwana wechikoro uruda bhuku chikoro unoita sei.
Asi mukuru weMambo Press iyo inodhinda mabhuku Muzvari Progress Ningwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Ningwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vaBlasio Tafirei vanoti gore rino vanhu nemakambani anosvika makumi matatu nemana vakaratidzira pamusika wemabhuku gore rino zvichienzaniswa nemakumi mashanu vakaratidzira gore rapera. VaTafirei vanoti kushomeka kwevaratidziri kwakakonzerwa nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri, ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri, iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Iye zvino tokuendesai kuna maplus musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona nasi tanga tiri kutarisa nyaya yemirizhonga. Panguva apo nyika yeKenya nasi yakatarisana nesarudzo. Ngatimboendai kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNairobi, Kenya kuti vatitaurire kuti kwakamira sei panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika uyezve kuti vari kuona zvakamira sei panyaya yemirizhonga.
Tarangu ndinonzi Kleto Manjova, tiri kutaura nemi ndiri muNairobi. Kinya kuko kwatakauya kuzoona kuti sarudzo dzavo vari kudzifambisawo sei, kunyanyanyanya takatarisana nenyaya yemhirizhonga. Kana tiri kuZimbabwe tinobata tiri kumusangano unonzi Heal Zimbabwe. Saka nyaya iyoyo ndo yakaita kuti kugara nakaona dzevamwe. Ndikaitindi tinoonawo kuti vanobatsira munyaya dzekuumba runyararo kuKinya vanozvigonawo sei, vanozviita sei, kunyanyanya takatarisana nesarudzo.
Zvii zvamuri kuona muri ikoko kuKinya?
Pane nyaya ndanduva yangaitaurwa pamavoice notes. Pane vanga vaitaura nezvekuti mapurisa nemasoja akarovana. Munoona zvakatoitika izvozvo izvo zvinoratidza kuti nyika yedu inenge iri nhopi yakapora pamusoro. Kurovana kwakaitika pakati pevatsigiri vemudiri, nyaya iripo ndeye kuratidza kuti senyika tine kurwisana kunenge kuripo, kunenge kuchingoita sekuti zvakangoterema asi apa paine zviri kubhoira. Chatakadzidza pandakasvika kunoo kune vanhu vatiri kutaura navo izvozvo vanoita zvekupedzawo mhirizhonga nekukurudzira runyararo, zvisvarwa zvemuKinya vakabatana kune urongwa hwekupedza mhirizhonga hwakasimba chaizvo hwekuti hunosanganisa hurumende yavo. Vane chirongwa chavo chavanoti Uyano, chinotori nemapurisa, chine masoja, chine mahuman rights commission, president's office, chine civil society, chine vemachechi. Nyaya iyi iri kuitwa nekuda kwekuti vakamboona mhirizhonga muna 2007-2008 vakatofiwa chaizvo zvisingaiti. Saka nesarudzo iyoyi hapana munhu wese anga ari kungodaidzira kuti tinoda runyararo.
Tingaone here zvamuri kudzidza ikoko muchizokwanisawo kuzvidzidzisa vanhu kumusha panyaya idzodzidzo yemhirizhonga?
Tinodzidzika kana tikada kudzidza isusu senyika. Tinotenda kuti vatungamiri vemapato akasiyana-siyana vakabuda pachena vachitaura kuti mhirizhonga vatsigiri vedu musaite mhirizhonga, votai murunyararo. Kunyange tungamiri anga aripo vaHuru Kenyatta vakatobudawo vachi kana inini ndikakundwa ndakazvipira kugashira zvinenge zvabuda musarudzo. Tinoda matauriro akadero kuumba takatarisana ne-2018.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheThe Connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekurwisana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira reZANU PF nereMDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo dzaitwa mudare reparamende kana kuti vote of no confidence. Rimwe bato idzva rezvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti achatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvevemaindastri chete senzira yekumutsidzira upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusemina Praxidus Jeremiah na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande.
Lo Praxit is Jeremiah.
Endabeni zethu lamhlanje.
Asivumi idemokrasi yethu ikhanyelwe ngamadlakusha. Asivumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu bacinge ukuthi iingxaki zethu sizazilungisa phepalamente.
Amabandla aphikisayo kule South Africa yehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhetheni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edale lephalamende lamhlanje.
Abantwana benze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal. Siyayisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa i-gold, unumber 2 i-silver, unumber 3 i-bronze, then number 4 i-iron medal.
Abantwana besikolo sesoma kwilili primary enkayi benze izimanga embikwiseni we-Science and Research Fair wenzelwe ePretoria kwele South Africa.
NguPaula okusemthethweni ibandla lezombusazwe elitsha elizibiza ngegama lokuthi yiZimbabwe Communist Party, ZCP.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa ehlulekile ukukhipha umongameli Jacob Zuma ekhethweni lokungemethembi oluqhutshwe ngamalunga edale lephalamende lamhlanje. Kumalunga edale lephalamende edlula amakhulu amathathu 384 avotileyo edlula ikhulu athe akehle esihlalweni 177, kwathi aphosa afike amakhulu amabili 198 avotela ukuthi aqhubeke ebusa. Abayisitshiyagalolunye beyekela ukuvota. Isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezichayele ihlombe amabandla aphikisayo ngesibonelo sawo esihle sokumanyana kulolu khetho lobanje benganqobanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekulempikiswano enkulu lamhlanje edalela iParliament kwele South Africa, amabandla aphikisayo esithi Zuma akehliswe esihlalweni kodwa abebandla lakhe le-African National Congress, ANC, becha phansi ngentonga besithi akayindawo. Abe befuna uZuma aphume bebesithi ule nkohlakalo usehlulekile ukubusa, usebulela umnotho welizwe, besithi njalo usethengise ilizwe kumuli yase-India enothileyo eyakoGupta. Ngemva kwalimpikiswano amalunga edala lephalamende aqhubukhetho lwensitha ukuze kungabi khona okwaziyo ukuthi umuntu uvotele ukuthi uZuma aphume kumbe hatshi. Umkhokeli webandla le-United Democratic Movement, uMnumzana Bantu Holomisa, unguse lamalunga ANC angasamfuni uZuma ukuthi lawo avotele ukuthi akhitshwe njengoba kungela muntu ozakwazi ukuthi bavotele lokho.
Ndinondlulele ikhapethi ndanirole. Ndidlala unumber 6 apha kwipolitiki ndindifakele i-true pass. Hambanowukora ke ngoku akusekho no-goalkeeper phaya. Ziyemthi pali, fakani ibhola.
Isikhulumeli sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, uMnumzana Mpiyezwe Nare, ukuthi le yinto okufanele yenziwe laseZimbabwe.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amabandla aphikisanayo evumelana ingoma enye. Okuyinto esifisayo lathi ukuthi njengama opposition parties aseZimbabwe, nga siyafunda kulolu hlangothi lwalapha eSouth Africa, sibone ukuthi bayenza njani and impumelelo yakho ima kanjani.
Kodwa be-ANC labo bebefunga ngendololwane besithi uMongameli Zuma akayindawo. Ilunga lebandla le-ANC inkosazana noMvula Mkonyane utshela abasekeli baleli bandla abebezosekela uMongameli Zuma ukuthi akayindawo.
Asivumi idemokrasi yethu ikhanyelwe ngamadlakusha. Asivumi namhlanje singamalungu e-ANC ukuthi abantu bacinge ukuthi iingxaki zethu sizazilungisa phepalamente.
Isikhulume sebandla lephamu eZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi usizi ukuthi eZimbabwe awekho amabandla aphikisayo ayaziyo into ayenzayo.
Yes, abantu beSouth Africa bayayimela into yabo. Ngithi eZimbabwe ayikho i-opposition. Opposition ekhona ayilama ayifaki ma-demands kuzani. That's why izano izenzela ngoba akukho okukhona okufakwa i-opposition etafuleni kuyi-demand.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi ngokwenza lokhu iSouth Africa itshengise isibonelo esihle kakhulu kuzokazi lonke le-Africa.
Ilizwekazi le-Africa lona lizoba nesibonelo esihle ma kungayenzakala into enje eSouth Africa. Amazwe amaningi e-Africa angaba le-confidence yokubana i-democracy ayisaphendukele emuva, ayisajikele emuva, isisiya phambili. Labo bengasithatha njengesibonelo esihle sokubana belungisise imibuso yabo emazweni abo ahlukeneyo ngendlela efanayo.
Xa umongameli ekhitshwe ngokhetho olufana lalolu, kufanele yena labaphatha intambo bakhe behle esihlalweni, usomlomo abe ngumongameli okwenyanga, bese kukhethwa omunye umongameli ephalamende. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abantwana besikolo semfundo yaphansi seSomakwilili Primary eNkayi esabelweni seMathebelele North benze izimanga embukisweni weScience and Research Fair wenzelwe lamuhla ePretoria kwele South Africa. Umfundisi Hlanganani Dube obekhangele abantwana laba ekunhlanganiso yeMopane Foundation ebalungiselele uhambo lwabo lolu njalo ebabhadalele inhlawulo yemfundo uthe bayajabula kakhulu ngokwenziwe ngabantwana laba. Bebesedlula amakhulu amabili embukisweni lo abavele ezikolo ezijiyeneyo. Abantwana beSomakwilili bathwele nzima ukuze bayefika kwele South Africa lapho abethule khona okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuze uZulu athole izithupha ngesiphangiphangi. Bafunda esikolo esidinga uncedo lokwakhiwa lokunye okunengi. Ake sizwe umfundisi Dube exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngokwenziwe ngabantwana laba ePretoria.
Abantwana benze kuhle kakhulu bazuze i-iron medal.
Singathi ke i-iron medal ichoni esintwini kona.
Siyabe sisho ukuthi benelise ukuthatha unumber 4. Unumber 1 kuthiwa yi-gold, unumber 2 yi-silver, number 3 yi-bronze, then number 4 yi-iron medal.
Ye, so ke siyakwazi ukuthi bathola nzima ukuze bayefika khona ngapha kwele South Africa bancediswa iMopane Foundation. Akusitshele kancane ngakhonokho.
IMopane Foundation yasebenza kanzima yabadingela ama-passports. Now, passports abo kalise ngokuthatha onina kakhulu ngoba ngabantwana abasela bomama kuphela ama-birth certificate lezifupha nesithatha abantwana laba labo futhi ama-birth ukuze bafike uthema zuze ama-passport.
Yes, ngathi ke bebebukisani khona ngale sizokuthiwa bebesenza i-research ngento zelezo zokuthatha izithupha. Akusitshele ba.
Bebukisa ukuthi indaba yama-birth certificate ikhanya ngani iyahlupha ukuthi bawazuze esigabeni sasenkaya. So yikho bona bezama ukuphakamisa iproject ekhuluma ngokuthi kwenziwani ukuthi abantwana abasenkaya bazuze ama-birth certificate khona ngale duze enkaya.
Kodwa bakubeke kuhle yini emphakathini abantwana labo?
Bakhanya bakubeke kuhle kakhulu ngoba sibonele labantu nje ade bekhona lapho nje ku-expo abavakathi lamajaji bekhanya sibili bethakazelela iproject le besisa ukuthi bazi ukuthi kanti pho kuswelakalani ukuthi lezi zinto zizakale.
Yes, ngathi ke abantwana laba siyakwazi ukuthi isikolo sabo lapho bakhona kungani asisihle kangako alikudingi ukuthi bayakhelwe izindlu khona ngale zokufundela.
Kakhulu okwalesi sithuba thina njengeMopane Foundation zama ukuthi sibayenzele i-science center engaphana eSomakhwilili. So lakho siyangiswele ukuthi sakhe i-science center khona ngale kanti futhi lama-classrooms ayasilela abanye bafundela esihlahleni sikhuluma kanje.
Hello, ngumfundisi Hlanganani Dube oweMopane Foundation obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 esePretoria kwele South Africa.
Ibandla lezombusazwe elisha elizibiza ngegama lokuthi yiZimbabwe Communist Party ZCP liphawule okusemthethweni eHarare lamhlanje. Inkokheli yalo yatshela umhlangano lentathelo zendaba eMedia Center ukuba kabayikuncintisa ukhetho luka 2018 ngoba bengavumelani lombono oqakathekisa ukususwa kwamongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF embusweni njengalokho okukhankaselwa ngabamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele weZCP umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi wabo umsebenzi abangawo kusukela manje ngokumanyanisa uZulu weZimbabwe ukuba axoxisane ebonisana ngokumele kwenziwe ukuthuthukisa ilizwe ngaphansi kwe-national dialogue.
Thini national dialogue esikhuluma ngayo ngiyokuthi sivuselele umnotho wethu. So national dialogue efisa ukuthi ikhulume ezinye izinto ezingaphandle kwalezo. Kodwa ke nxa sihlangana ku-national dialogue kuzamele sike sibuyele emuva sike sikhangele ukuthi kade vele sisuka ngapi, kuyini okwenza ukuthi size sibe lapha esikhona, njalo umnotho wethu singawuvuselela njani.
Kungalesi sizathu uMabhena ethi elakhe lehlukile kwamanye kunjongo yalo.
Ibandla leli lehluke kakhulu kwamanye amabandla ngesizathu sokuthi yilo kuphela elilalokho ngolwasemzini esithi ideology. Amanye amabandla akhuluma kuphela ngokukhipha iZANU-PF embusweni, ngabalahlelo olukhona ukuthi izizalwane zeZimbabwe bengasiza njani.
Uqhubeke elandisa ukuba kungani njengebandla leZCP bengasoke baphatheka kukhetho luka-2018.
Asibone ukuthi ukhetho yilona oluzoxazulula uhlupho esiphakathi kwalo njengezalwane zaseZimbabwe. Yikho ke sifisa ukuthi kube lo mhlangano omkhulu oletha inhlangano zonke zombusazwe, inhlangano zabahlali, inhlangano nje zonke esizibiza sithi civil society, labemasonto, ukuthi sike sikhulumeni ukuthi kanti ilizwe lethu kungani selife ngendlela elife ngakhona.
Umkhokheli wenhlanganiso yengcwethi kwezokuphila kwabantu eye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, upha umbono wakhe ngokwanda kwamabandla asesungulwa sekubangwa kukhetho luka-2018.
Ayidemokrasi yavuma ukuthi kube lamabandla amaningi abaningi ngoba yidemokrasi yakhona. Nxa kuthiwa yidemokrasi akuthi ukuthi kulamabandla amabili kuphela. Siyajabula ukuthi amakomanisi lawa ayangena emkhankasweni, kodwa sicabanga ukuthi ingxenye okwakhathesi awusize kube lomahluko ngoba vele into zakhona azimanga kuhle. Kudinga ukuthi amabandla akhona abambane ukwenzela ukuthi sikhiphe iZANU-PF embusweni.
Ungwenya ethi okumele kwenziwe kuqala ukuguqula isimo esikhona yikususa umongameli Mugabe kuqala.
Kwakhitshwa uHitler into zaguquka, kwakhitshwa iAmin into zaguquka, singakhipha uMugabe izinto ziyaguquka. Ye, kule nkinga yokuthi engxenye isystem yakhona yengazathi ibolile, kodwa isystem yeZANU-PF yombuso wobudlwangudlwangu beZANU-PF iqondane loMugabe. Nxa ufuna ukukhipha inyoka endlini uyaqala ukutshaya ikhanda.
Kodwa ophethe uhlangothi olubona ngezokuqoqwa kwabantu kuleli bandla umnumzana Trust Mazwi Mkhwanazi uthi okumele kwenziwe kuqala yikuvula uZulu amehlo aboniswe ubuqili obenziwayo, hathi ukuqina ngodaba lokususwa kukamongameli Mugabe kuphela.
Izikhulu lezi ezizenze zaba izikhulu zinabafana bazo abahamba besiyathenga lezo zinto. Imali kayitholakali nje ngoba ithathwa iphiwa laba bantu abayahuguluza izinto zabazali bethu emakhaya. So sikhangelele ukuthi nxa sisakha ama-structures ethu ezigabeni, into enkulu kube kubafundisa abantu bakithi ukuthi bangavumi khonokho kwabalakho kuthathwa ngabantu ababuya bephethe amathumbu enkukhu bezothenga.
AbeZCP bathi yikhona bezavumelana njengebandla ukuba bamanyane laliphi ibandla elizongena kukhetho luka-2018 lapho sekuyiwa kukhetho, njengoba elabo lingasokela ncintisa kilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudlephana okusemabandleni ezombusazwe agoqela elezanu PF lele MDCT. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo sebesole udlakela oluqhamuke kubandla leMDCT kobulawayo ngesonto lapho kutshaywe khona iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe. Udlakela lolu lulandele ukwehlukana kwembono phakathi kukaMakhuphe lomkhokheli weMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai phezu kodaba lokwabiwa kwezikhundla zedale lePhalamende kumanyano wamabandla aphikisayo othiwa wona yi-MDC Alliance. UNtungamile Nkomo Studio 7 oxoxe lo wake waba ngukhansila wakwaMadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube.
Okwenzakalayo kupolitics yeZimbabwe yikuthi kutshengisela ukuthi khona thina indlela esiziphatha ngayo ingaba sikuzana uPF kumbe sikuMDC, kodwa indlela esiziphatha ngayo itshengisa ukuthi khona ipolitics yeZimbabwe asikavuthwa. Yona le into esiyithumayelayo ngedemocracy, itolerance, igood governance izinto nje esipho ukuzikhuluma ngoba amagama akhona alula ukukhuluma, kodwa ukwenza lezo zinto kusanzima kithi. Njalo lamabandla ezombusazo afika kuzwisisa ukuthi kona kumele asebenze njani, njalo kumele siziphathe njani nxa sisemabandleni awezombusazwe. Okunye kunanzelelayo ukuthi khona amabandla ezombusazwe angani yiwo asekhethe ingqondo zethu, sesingani thina sisazicabangeli zindividuals nokuthi sifunani kupolitics asakwazi. So ngani sifuna ukucathangelwa ngamabandla ezombusazwe, okuyiko kwenza ukuthi khona even lasepharlament umuntu uyahamba instead of defending abantu uyahamba edefender iparty position ukuthi khona ebandleni kunje lanxa leyo nto imbi ebandleni. As a result uyabona ukuthi khona yiko ocina kukhokelela ezintweni zona lezi ezokudonselana lokungazwanani phakathi kwamabandla.
Uwona umanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance lo ubona uphumelela na njengoba sokuqhamuke ukudlephana okunje kubandla le-MDCT?
Nkomo, nginovalo lokuthi umanyano onje nxa usendlalelwa yi-violence, yikuchayana, yikungawelelani, amathuba okuthi uphumelele lowo manyano mlutshwana. Kanti wona hulumende ozabunjwa yilawo mabandla uzabe nguhulumende onjani, owabantu abayenze isisekelo phezu kokulwisana lokuchayana? Hayi, mbona ingani awuphumeleli lowo manyano, amathuba awo malutshwana. Njalo nxa ungaphumelela sizaba lohulumende omubi ukwedlula owezanu PF.
Ukuyini ongakuxwayisa njengomuntu osakhulayo?
Mina engakuxwayisa njengomuntu osakhulayo ukuthi kona imboni ngani azi abantu ngabebumba amabandla ezombusazwe ababumbe ngenhloso yokulandela ama-principles awe-democracy, ama-principles awe-good governance, lobukhokheli obuhle obumela abantu. Asingabumbini amabandla ngenxa yokuthi kona sifuna ukuphikisana leZanu kumbe sifuna ukuthatha umbuso kuZanu, ngoba iZanu kusasizavuka ingekho bese sishela engingakuthi kona i-objective yokuba khona kwamabandla ethu.
Alo ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo oke waba ngukansila wakwaMadlambuzi obekhuluma le Studio 7 ecingweni esePlumtree.
Lamhlanje ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngokuxokozela kumabandla ezombusazwe eZimbabwe. Bayalwa abalandeli bebandla le-MDCT leZANU PF.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ngase-Voice of America ese-Washington DC.
singakangena esigabeni silandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe.
Umongameli Donald Trump welemelika usenikezwe umbiko oqhakathekileyo ovele kungatsha ezedlula ezilishumi zikahulumende ezingu-13 wakhe zimazisa ngezizathu ezibangela ukuguquka komkhathi. Umongameli wemelika akavumelani lokukhulunywa zingcwethi zomkhathi ukuthi inhlupho zesigudumezo i-global warming yikho ukubangela ingozi zemvelo ezigoqela izavunguzane ama-hurricanes okungani kuhle kwezulu okungabangela indlala njalo udalwa ngabantu.
Izakhamizi zedolobho leSurabaya kwele Indonesia zemzini we-East Java zitshengisele izolo zifuna ukuthi isithombe somlimu wakwele China Kwan Seng Tikon sidilizwe ngoba singatshengisi inkolo kanye lesiko labantu bele Indonesia. Abantu laba batshengisele phambi kwedale lephalamende esigabeni se-East Java. Uhulumende usemise uhlelo lokususa emsebenzini abasakhulayo abaqatshwa ukungekho emthethweni, abanye babo bengela maphepha esikolo njalo abanye babo bengela misebenzi abayifundelayo. Abasakhulayo laba abedlula inkulungwane ezintathu i-3000 bacatshangelwa ukuthi bengaba bedalela uhulumende indleko edlula isigidi esisodwa samadola i-$1 million ngenyanga njengeholo. Abaningi bathi ukungaxotshwa emsebenzini kwabasakhulayo lokhu kutshengisa ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukubasebenzisa phambilini kokhetho. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okumangalisayo ukuthi uhulumende kala mali kodwa ufuna ukugcina izisebenzi ezingela msebenzi eziwenzayo kodwa zibhadalwa ngemali eyingcosana yonaleyo etholakala kumthelo kaZulu.
Njengoba sesikhangele indaba zama-elections, upresident ubesithi yena kumele babuyele ngoba uyabe efuna ukuthi abasebenzise uma-elections. Futhi until siyabona ukuthi uwenza ama-youth rallies. Kodwa nxa sikhangele isikhwama selizwe ukubuyisela abantu abangu-3000 emsebenzini kuzafunakala i-extra $1 million or so. Nxa si-average ukuthi umuntu oyi-1 eyathole 300 on average that amount of money. So ubona njengani uzaba ibhedele usikhwama sethu eselizwe ngoba imali yangkhona akula.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende wenza uhlelo lokudingisisa ngezisebenzi njalo impumela uyayazi mgceke ukuthi bakhona abaphiwa imali bezihlalele.
Esikwaziyo ukuthi nje kule audit eyenziwayo i-staff audit ukuthi ngubani oqhatshiweyo eqhatshelwa msebenzi bani. Li-audit ke yasichaza ukuthi kulabatsha abathize abaku-government payroll abasezindaweni ezithiyeneyo kodwa nje laba ngabantu nje abaphonga ukubhotabhota kungala msebenzi abayenzwayo bathatha imali ethize kumbe imali eningi okumangalisayo kuhulumende. Akukuhle ke kulaba abasebenzayo ababhadala amathekisi ukuthi kube kubhadala abantu abazatshona betshaya abanye abantu abazatshona bemi belalele ukuthi ubani lobani ukhulumeni ukhulumani utshona lobani.
Ukutshera uthi esinye isizathu esenza bengaxotshwa emsebenzini ukuthi uhulumende wathembisa abasakhulayo imisebenzi eyizigidi ezimbili ngesikhathi ekhankasela ukhetho.
Njengalokhu kumele basuswe khathesi kodwa antsho uhulumende ozethembise 1.3 kumbe 1.2 million jobs. So ngibona njengani njengoba engakwanisi ukuthi afikelele iyo new target ngeminye imizamo nje yokuthi athi yena sa-create ama-jobs kodwa angiboni ukuthi bazasinceda ngani ama-youth angu-3000 sesikhangelane nama-elections bazasinceda ngani njengelizwe. So into ekhona khathesi ukuthi siyabagcina laphana ukuthi nxa sibafuna sifanisa ukuthi sibe labo sibasebenzise njengama-government employees hathi ngaba njengama party officials.
Osakhulayo okhokhela ibandla lemthwakazi Liberation Front umnumzana Mqondisi Moyo uthi inengi labaqatshwayo bengasebenzi ngabavela kwezinye izigaba ezingasizo semandebeleni.
Siyazi ukuthi uhulumende weZimbabwe laba batha ubasebenzisa kakhulu entweni zodlame lokusukumeza abantu, kakhulu njengoba nje sisanda ukhetho luka-2018 yibo abantu iZANU-PF ezabasebenzisa ukuthaya abantu sukumeza abadala. Kuyadanisa ukuthi uyezwa kuthiwa emsebenzini kufunakala ama-5 elevels lamanye ama-qualifications, kodwa laba bantu batholakala ukuthi bakhona kuphiro lukahulumende bengalala ma-qualification aqondileyo ngendawo yokuthi kumele baprotecte iZANU-PF government. So ngokunjalo kuyasidanisa ukuthi uhulumende weZimbabwe uyasebenzisa abatha ukuhlukumeza abantu ikakhulu ngasokulanda izikhathi zokhetho, kanti ngokunjalo futhi kungabantu abangala maphepha akwanileyo ukuthi ngaye basemsebenzini yona le. Yikho kwatholakala ukuthi ubuningi babo bangabantu okungafanelanga ngaye bakhona emsebenzini, kodwa iZANU-PF government iyabagcina ibagcinela ukubasebenzisa ukuhlukumeza abantu ngesikhathi sama-elections.
Uhlelo lokunciphisa inani lezisebenzi zikahulumende lukhangelelwe ukwehlisa inani lezisebenzi ukuze iholo lehle ngezigidi ezizinkulungwane ezingamakhulu amane zamadola, i-$400 million. Kwenziwe ukhetho oluqakathekileyo lamuhla lokudinga umongameli weKenya labazamela idale lephalamende. UZulu ukhethe phakathi kokade engumeli engumongameli umnumzana Uhuru Kenyatta lomphikisayo okumangalisa umnumzana Raila Odinga. Uhuru walahla phansi uOdinga kukhetho olwenziwe ngomnyaka ka-2013, kodwa kukhanya isikhwili sokuncintisana kasiphelanga phakathi kwababili laba. Lonyaka akuzange kube lodlakela kangako lungakenziwa ukhetho lolu oluqutshwa kusetshenziswa okuthiwa i-biometric voter identification le-electronic vote transmission. Lokhu kwehlula ngomnyaka ka-2013. Abantu abafika izigidi ezingamachumi amabili, 20 million, balelungelo lokuvota kukhetho lolu. Ukuze sizwe okuningi ngokhetho lolu, ake sizwe unkosazana Grace Kaitika wakwele Kenya ekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7.
For once, we are using the integrated election management system. So voters are being identified using the electronic gadget, the BVR.
Uthi abantu nqa befika kuma polling stations babuzwa ukuthi balama identity cards kumbe isithupha. Nxa bangabuzwa ke sebehanjiswa emthineni lo obizwa ukuthiwa iBVR. Babesebekhangela ke isithupha somuntu kumbe ama fingerprints. Babesebehlolisisa lokuthi umuntu wangkhona uvela kuyiphi indawo. Bangakubona ke ukuthi kulungile konke lokhu kusetshenziswa khona okuthiwa iBVR, umuntu sengena ke esiyavota. Kodwa ke uthi ukuvota lokhu akwenziwa ngokuthi umuntu uyangena phakathi ube suchaya umtshina njengalokho okwenziwa eMelika.
Once a voter is identified, they're given the 6 ballot papers for presidential, governor, member of county assembly, member of parliament, senator.
Owenziwa ke ukuthi ungangena khona mpana ke e-polling station sebekuhlolisisile, bayakunika ama ballot papers atshengisela ukuthi uvotela umongameli kumbe ozamela idale lephalamende kumbe labanye. Ube suzingenela ke ku ballot booth yakho, ube sufika khona mpana suloba ke nge-ball point. Ungaloba ke ngosiba lwakho usuthatha ke obubhalileyo sokutshengisa nalo ovotisayo, abe sekuphosela ke kumbe wena ukuphosele ebhokisini xa ukuthi uyabona emehlweni.
It's actually a major improvement. A major improvement.
And
you won't believe where
yes.
I am.
And this is the first time that you're doing it?
Yes, sir. We tried. I think we tried a bit, but it didn't work. This is like the first time here.
Uthi lokhu ngokuqala ukuthi kusetshenziswe kunoku ke okuthiwa iBVR. Ngoba bake bakuzama ukusebenzisa kuqala kodwa kwehlula. Okwamanje ke uthi ke abantu baningi sibili abavotelwayo njalo babona ngazani kuyasebenza kakhulu kunokuthiwa iBVR. Uthi kaboni ke abantu besethuselwa ngokusebenzisa khonoko okuthiwa iBVR ngoba abantu bayakuthemba njalo babona ngazani kwenza ukuthi abantu bavote ngesiphangiphangi.
lo ke ngunkosazana Grace Kaitiga wakwele Kenya esigqibela uhlelo igama ngu Chris Gande lilale
lo Praxitis Jeremiah sithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo